tinoziziva kuti kubazi republic service labor and social welfare kwava nedepartment riko rinonzi disability affairs. Muchokutanga chatingatarisira kuti budgeti zviite ndechekutsanangura kuti vachapa mari yakawanda sei kudepartment of disability affairs kuti inge ichikwanisa kufambisa zvirongwa zvinoita kuti vanhu vakaremara vange vachivandudzwa nekusimudzirwa nekudzidziswa. Chechipiri, tinoziva kuti kune vanhu vakaremara vanowana mari kubva kuhurumende.
Iyi mari yei vakuchera?
Yekuti vange vachibatsirikana, atingati magrants kana kuti harmonized cash transfer inopiwa hayo vanhu vakawanda vanotambura, asi vanhu ivavo vanhu vakaremara varimowo. Tinenge tichitarisira kuti bhajeti iyi chekutanga ipe vanhu ivavo mari inokwana inotenga.
Vange vachipiwa mari pamwedzi?
Pare zvino mari yatakapedzisira kunzwa ichipiwa anga ari madhora zviuru zvitatu. Saka ndinotarisira kuti bhajeti dzimwe pada rinokwanisa kutarisirwawo kuti madhora zviuru zvitatu pamhuri pamwedzi angavandudze here upenyu hwevanhu vakaremara. Minduro inoti haangavandudze.
Poitwa sei?
Tandifungidzira kuti zvimwe pada bhajeti richatarisawo kuti mari yochipiwa takatarisa yatingati cost of living kuti mwedzi nemwedzi raramo inomboita mari yanga yakuzvuru makumi mana iyo raramo.
Zvii zvimwe zvamunofunga kuti zvakakosha kuti zvigadziriswe?
Ndinofungidzira kuti zvakakosha kuti bhajeti ringe richitsanangurirawo zvikuru sei kunyaya yedzidzo. Tinoziva kuti pane vanhu vakaremara vakawanda vanowana dzidzo kubva kuhurumende kuzvirongwa zvakaita sana BIM zviya, asi dzimwe nguva mari iyi haiuye nenguva. Saka taiziva kuti mari iyi inge yakadonongodzwa mubhajeti, asi ichizokwanisawo kusvika nenguva kuitira kuti vana varambe vachidzidza. Chekupedzisira munyaya dzedzidzo idzodzo tinenge tichitarisirawo kuti dai bhajeti ratsanangura kuti zvimwe zvikwanisiro zvinoshandiswa nevanhu vakaremara mukurarama kana kuti mukufunda kwavo atingati maassistive devices hurumende ichaita sei kuti ibatsiridze kutenga zvinhu izvozvo, nekuti zvinenge zvakakosha. Ndochipedzisira nenyaya yeutano. Nyaya yeutano inyaya yakakosha zvikuru kune vanhu vakaremara. Takatarisa kuti mazuva ano kune nyaya dzecovid.
Munoda kuti paitwe sei?
Saka tinenge tichitarisirawo kuti bhajeti inenge ichitsanangurira kuti mukurapwa kwevanhu vakaremara kuchange kuchibatwa sei, uye hurumende yakazvipira kusvika papi kuti vanhu vakaremara vange vachikwanisawo kuwana utano hwakanaka.